Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 7th, 2015. And this is Live Talk. I'm Kips Dube.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the disappearance of Itai Dzamara, who was allegedly abducted almost 5 months ago.
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave and on the 4930 and 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And we are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com. Lobanjalogu www.voandebele.com. Lobanjalo www.voashona.com.
We just went with the kids to Africa in Spain. We were with these friends remembering Itai Dzamara Day.
Now, tell us a bit about how you felt today celebrating his birthday without him.
I was really touched because I really miss my husband. And it's just difficult.
So right now, how are you making a living?
We are getting donations from different organizations, groceries, and some are paying fees for Itai's child.
Do you have anything to tell Zimbabweans?
Let us come together and make noise so that Itai will be released. And to the abductors, I'm saying, please, can you forgive my husband? Bring him back to his children. His children still need father love, and the children are too young. Nasvanga ribetke raitai dzamara izuva ranikati nini ndandine kubatikana kwakanyanya kuti dozuva rakazvarwa iye haapwa tisati taziva kuti ari kupi
saka makaita sei nasi
nasi taenda nevana Mafrika Unity Square tikanogaramo nevamwe shamwari dzake tichingorangarira
matogara nguva yakareba musikazive kuti ari kupi saka muri kurarama sei
kuziva chete kuti aripi hatiziva si mwari ndo vanotoziva kuti Itai ari kupi uye vanhu vanaye mwari ndo vanotoziva pakurarama ndotobatsirwa nehama nemamwe maorganizations bot inini handishandi
munopiwa chii nemasangano iwavo
vanondipa chikafu vamwe vanondibatsira bhedhera fizi yemwana
saka munofunga kuti upenyu hwakamira sei iye zvino
upenyu hwakaoma hazvinakidzi kurarama uri chiita upenyu hwekupiwa unoda baba varipo baba vevana vachishandira vana vavo upenyu hwakaoma
mune zvamunota kutaura mutaurire mhuri yezimbabwe
ngatibatanei panyaya yaitai dzamara nhasi ndini mangwana zvinogona kuitika kune mumwe because tikaramba takanyararaka zvinogona kungoramba zvichingoitika vanhu vachingodisapia ngatibatanei tirwise Itai adzoke ari mupenyu uye kuvanhu vane murume wangu ndinongotaurawo kuti mudzoserewo nyama nemweya zviri pamwe tarela make vachiri vadiki vachiri kuda rudo rwababa muzwirewo tsitsi
azere mapurisa ezimbabwe havana ndava lezvizalano zvazezimbabwe ikakundu izvizalano ezipikisa imibono yavo eyomunoto leyemusevenzi
and there was we're actually talking to Itai Dzamara's wife and that is Shefra. You know, she's saying life is very difficult and, you know, she wants her husband back. Now, for those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the disappearance of Itai Dzamara of Occupy Africa Unity Square.
And Gibbs, it's a pity Dzamara turned 36 today. Apparently, it was his birthday. And his family and friends had nothing to celebrate about as he's still in the hands of these unknown people. Mm-hmm. And he has been missing for almost 5 months now. Sunday, it will be 5 months.
Very painful indeed.
Yeah.
And Dzamara is the leader of Africa Unity Square, which is calling for the exit of President Robert Mugabe for allegedly failing to properly run Zimbabwe.
What do you think about this issue? If you wish to join our show, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
Yebo kambe mahlabezulu ngatshona njani sabona PJ kunjani
Hayi ngiyaphila kunjani?
Awuboni ke kuhlukwa lawo namhlanje.
Eh hayi want to fara kuva newe. Yes. Ndombo kubathira.
Kunjalo. Bulokuhleka phela uthele isona sami. Ukuthi bengibuza isona sami khona sithi follow kuhle. Kodwa zama.
Hayi wazi wazama.
Yeah, yeah. Mm. Ha,
wazama nje.
Eh. So zulwadaba lamhla ke siqoqa ngodaba lika Itai Tsamara siyakwazi ukuthi sokulenyanga ezinhlanu. Itai Tsamara engabonakali njalo kazi ukuthi waya ngapi. Lamhla ke bekuyi birthday yakhe. Kulokuthi kuthiwa happy birthday abantu bekholisa amakeke bejayive benze okunjalo kade kunganjalo.
Nasuno uyu izuva rekuzvarwa kwemutori wenhau wemutapi wenhau akanyangarika mwedzi mishanu yapfuura Itai Tsamara. Zvino mhuri yake nasuno uyu yarangarira zuva iri vasinai. Vangadai vaita mabiko, vangadai vatamba birthday party, asi anga asipo nekuti akanyangarika. Saka mhuri yake yakazofunga, yafunga zvekuti inoungana ipapo pairatidzira kuAfrica Unity Square. Ndobva vangonoungana vachiratidzira zvaaingoita nevamwe vake vanga achingoratidzira navo kuti vangoti vachikurudzira kuchengetedzwa. Kwekodzero dzevanhu. Saka nhasi unowu tiri kutaura nezvekunyangarika kwaiye Itai Tsamara. Tichizotaurawo zvekare nemabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Kunjalo ke PJ. Zvinokandaba ke nxa lifuna kuti lingene kuhlelo nhasi nombolo lifone kanye selifoni lakhona ngapo. Inombolo iti 001-202-619-2077. Yenza iphinda njalo 001-202-619-2077. I think right now we're joined by one of our guests, and that is Mr. Charles Nyoni of Occupy Africa Unity Square. Mr. Nyoni, good evening and welcome to the program.
Thank you so much. Good evening, listeners.
Thank you so much. Now tell us, today was Itai Tsamara's birthday. So how did it go?
Yes, today marks the day when the Tsamara family had jubilation and celebration in their family when they were blessed with the son, Itai Tsamara.
So how was it marked by you as Africa, Occupy Africa Unity Square?
As Occupy Africa Unity Square, we marked the day by remembering our dear captain having his, I don't like to call it a birthday per se, because we were not celebrating, we were not enjoying. But we just had a commemoration in the park with cake and candles that were not fixed to the cake as a sign and to show that we are not even happy, neither are we celebrating. So we were in the park, joined together by the family and as well as friends, relatives and colleagues in Africa Unity Square.
Yeah, we are kulu malapake, mnumzano Charles Johnny, Occupy Africa Unity Square, PJ, uti, hey, bebe, baza milenji, uti, bezamu, uti, bachale pansi, bebonti, bengenza, ngepete yake, uzamara. So, bebe, kona ngale, Africa Unity Square, naba bachale kona, bezi, pongu lanje, ama keke, kunga loku kuti, bacha, bula, kuta kuyo buchungu, ukate kusenzakali.
Yeah. Tunoku gamishirai mchirongwa vanyoni. Aiwa, tinofara kuva nemi muchirongwa chedu. Mungangoti tsananguriro muchidimbu kuti zvii zvaitika pazuva ranhasi apo Itai Tsamara rangariri zuva rake rekuzvarwa.
Nhasi masikati sezvo riri zuva rakaropafadzwa baba naamai Tsamara nemwanakomana wavakatumidza kuti Itai. Isusu sevamwe vake veOccupy Africa Unity Square charangarira zuva iri pamwe chete nokurangarira umwe wedu asipo pakati pedu anova iye captain wedu nekuva nekeke mupaki nemakenduru atisina kuisa pamusoro pepaki semucherechedzo wekuratidza kuti hatisi kufara nyange zvazvo riri zuva rokunge tichifara asi kuti tikungorangarira kudai anga ari pakati pedu tingadai tichifara nekusuwa umwe wedu asipo.
Saka izwi ramungapa kune vateereri vedu kune vamwe vese vakateerera pane ino nguva.
Izwi randingapa kuvateereri nevamwe vose vakateerera nderekuti tisu vanhu vacho vanofanira kuchinja zvinhu nekuchinja nyika yedu mamiriro akaita. Saka chaninga taura ndechekuti iye asati aenda aigaro taura kuti we are the people, we are the numbers, chireva izvo kuti tisi vanhu vacho, tisi neuwandu hwedu, saka haindei mberi nekumishandira nekumirira nyika yedu ishanduke.
Parunare tinenge tina vafidelis femu makadini zvenyu? Nhasi uno uyo muchirongwa chedu tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu, tichitaurawo zvekare nezvamukoma Itai Dzamara avo vakangonyangarika. Imimi munoti iwo nenyaya iyi?
Nenyaya iyi zvamataura nyarimbira
apa. YaItai Dzamara, ngatitange neyaItai Dzamara.
Nyaya yaItai Dzamara, ndinotanga kukorokotedza avo vanga vari kubirthday yake nhasi, ndichiti vaita chinhu chakanaka chose kurangarira Itai Dzamara zuva raakazvarwa naro. Asi ndotizve vanhu veOccupy Africa Unity vadi vambogara pasina vatsvangirai, vambonyatsobvunza kuti Itai Dzamara ari kupi, nekuti maitikira akaita zvinhu izvi, kushayikwa kwake nekuzowana mukurumbira kwake after ashayika, nekuzomira kwakaita vatangirai nebato ravo remdc vachiita ruzha rwekuti Itai Dzamara ngaabve, zvinopa kubvunza kuti vangadei vane chavanoziva here.
Asi imi sehurumende, sebato riri kutonga reZANU PF, pane zviri kuitwa here, pane zvakaitwa here kuti ange achitsvagwa?
Handingatauri ndakamirira hurumende kana ZANU PF, asi semunhuwo zvake munhu seZimbabwe, ndingakudirectai article yakambobuda muHerald, mapurisa achitaura zvavanga vaita so far towards kutsvaga Itai Dzamara, vakatotsvetsa nemafoni, vakataura zvese zvavanga vari pakati pekuinvestigata in accordance with order yakabva kuhigh court yekuti vapote vachiripota ikinvestigata vari kuitei towards kuona Itai Dzamara. Musangano weZANU PF handifungi kuti ungava nechakanyanya ungakwanisa kuita, nekuti musangano weZANU PF hauna maresources kana apparatus yekutsvaga vanhu vanenge vasvika iro basa remapurisa.
Thank you so much, Mr. Fengu. Now, Mr. Fengu, let's be very realistic here. You know, at the end of the day, there are some people who have actually accused you of having been part of that kind of abduction, and we have to be very precise about this issue. So what role did you play in Dzamara's disappearance?
I find it interesting, if not laughable, that
raise your voice a little bit so that we can hear you, Baba Feng? Just raise your voice.
Okay.
Go ahead.
I find it laughable. That some characters tend to associate my name with beat fires that start in capital city or disappearances or accidents. People like pointing fingers towards Fidelis Fengu. I'm not sure why, but probably we might have to blame Baba Chukwa for that, whoever the character was or is. I, for one, did not have anything to do with Dzamara disappearance. I did not know Dzamara from a bar of soap. I never met the man, and he had no quarrel with me at all.
So you are certainly saying that you are not part of that kind of, you know, of the group that abducted him? Are you saying precisely those are the facts?
Well, if you're saying he was abducted, then by whatever measure that you have to get to that decision or that word of abduction.
There are allegations, of course, yes.
Yes, by whatever measure you get to those allegations, then you should use the same measure to prove that either I am part of it or not.
Mm-hmm.
I think the burden of proof is on those who are accusing me of being part of this abduction.
Thank you very much. Maybe we can go to Mr. Charles Nyoni to react to what Mr. Feng was saying. We are kulumala po Feng. PJ, uti kuona. Abantu laba bathi nguye owathatha uDzamara kungani bashaya eceleni uyazikhipha yena phakathi uthi hayi angikhophakathi khonapho laba abacabangela ukuthi ngangiphakathi kabatho uthi batsho ngani. So uyadingisisa kakhulu ukuthi akukhulunywe phela sibone iqiniso yabona lapho kuya khona.
Mm-hmm.
So sila bantu laba ecingweni uthiwani
yeah tisathi tayadzokera kuna Mkoma Charles regaini votora vateereri vaviri Makosi makadini yenyu muripo here parunari. Hello
kungani kule nkathazo lapho zama umunye uphilo lo khona
Pitori muri kundinzwa here tiripo yedu makadiniwo aiwa tiri kungodaro munotiwo nenyaya irimo mugangwe runari rwenyu harusi kunyatsoita zvakanaka regai nditombokumbira vasikana ava kuti vakufonerei zvakare hameno kana Makosi aripo parunari
ukanyazani uprojuse kuti hai kako
yeah.
Azama uCharles njengamafitshane sipo kuti kakukapo sishayela isizwe tuteni
Mukoma Charles mainzwa yanga ichitaurwa navafemu vanova ndivo vakangozara muningirikini mudzinawo vamwe vachiti vane chekuita nekunyangarika kwamukoma itai
zvinoshamisa kurisa kuti ndinzwe vafemu vachiramba kuti havana chavanoziva uyezve havamo munyaya havatombozivi nezvenyaya itai ndinoda kuvarangaridza vafemu ava kuti kare kare chiri vana vaduku chikura taiwanzonzi ukapomerwa mhosva yekuba shuga iwe usiziva kuti hausiwe waba waibatsira vabereki kutsvaga mbavha yaba shuga kuitira kuti iwewe zita rako richei bvunzo wangu kuna vafemu ndeyekuti chiri kuvatadzisa ivo semunhu ari kupomerwa pamwe chete nebato ravo nevari kuseri kwavo kuti vanzi ndivo vakapamba Dzamara chiri kuvatadzisa kuti vabatsire mukumutsvaga chii kana vachiziva kuti maoko avo akachena
mubvunzo uyu vafemu
right I think vabvunza mubvunzo ava havasi kunyatsoziva zviri kuitika nekuti munhu anotsvaga munhu asiri kuonekwa mapurisa akatombondidaidza akandibvunzurudza nezvenyaya Dzamara tikapindurana nemapurisa zvatakapindurana zvandisingakwanisi kuti nditaure panapa sezvo nyaya yacho iri under investigation but kuti vati hatisi kubatsira mapurisa that is a falsehood inofanira kuti iclarifywe because tiri mukutaudzana nemapurisa tichiedza kubatsirana tese senyika yezimbabwe kuti Dzamara awanikwe maresources atopinda akawanda sereki towards kutsvagwa kwaitai Dzamara and kuti vati haasi kutsvagwa I think vanenge vachikanganisa chose
so kuti ndapa ngasikiwa kuvesiti
basically Mukoma Charles said asked a question that when we're growing up whenever you are accused of something let's say the parents accuse you of stealing some sugar what you do is if you know exactly that you didn't do that something wrong you actually are in the forefront of the investigating who actually stole the sugar. So the question was posed to Mr. Feng.
And it's denying, right?
Yeah, of course, he's denying and he said he is helping the police.
Okay.
And this is a police investigation.
So he can say a lot, right?
Yes.
Okay.
Let me go back to Mr. Pitori. Mkoma Pitori. Ndinovimba runare rwenyu rwanyatsotwasanuka. Zvinenge zviri kuramba mukoma Pitori. Imbofamba fambai tione pamwe mukabva panzvimbo yamuri.
So nxa lokhu efamba famba khonapho othi sibize uFengu hanjo.
Yeah.
Baba Fengu, akujonge sintu lapho ukuthi wena ubona njani ngakhona kokwenzakalayo. Nxa sikhuluma ke ngalokho kuthiwa ngama-human rights eZimbabwe, ungathini ngakho?
Mina ngibona ngani uhulumende.
Sondela efonini yakho baba, sondela efonini.
Ngibona ngani uhulumende othungamelelwa ngubaba uRobert Mugabe wenza umsebenzi oncomekayo ekulondolozeni ama-human rights abantu. Asikhumbuleni ukuthi sikunyanga ye-Heroes Month lapho esikhumbula khona abantwana beZimbabwe abafela ukuthi sikwanise ukuenjoya ama-human rights ethu, and kwakungabantu bezanu-PF abayenza lokho eZimbabwe. Lapha i-human rights zisesekhona, i-freedom of worship ikhona, abantu bahlezi bakhululekile bakhuluma intando yabo, because kwanisa ukuthola ukuthi obamajuga babekhuluma intando yabo ababeyifuna. I-human rights zikhona, and ukuswelakala kukazamara i-government iyenza something ngakho. Bakhona sibili abantu ababhizi bembinga, abanye sebelezi nsuku bengalala ezindlini bezama ukuthi bedingisise ukuthi ungaphi. Bona ngani uhulumente yenza umsebenzi oncomekayo.
Yes, iyawuza kakhulu ubambe khonapho ungakatshana. So what Mr. Feng is saying is that, you know, President Mugabe is doing a good job in terms of human rights issues. So he says the evidence is on the fact that Zimbabwe's independence was brought by ZANU-PF. And he says right now there are police looking for Zamara, the CIO and others actually looking for him. So he says, spot on. What is this? Unkomo tuthini ngakhonoko. Baba Tinkomo kunjani khonapho econgweni? Ngiyasiyaphila, kunjani egoli baba?
Hayi, gweli kumnandi, one of the best kamelelile.
Ubone ke phosela kuba.
Uyabona ukuthi iqiniso lihle kodwa libi. Ekhaya lapho since 1980 akulanto emnandi ethandwa ngabantu. Sibonile I'm one of the survivors kugrondi isibulala izala abantu aphanda sifakele i-KFU. Abantu bethisele ezindlini bekunywa i-government adingenila ngithi. So ukukatha kwababo Zamara lakho ngokunye okubuhlungu kakhulu, ukuthi ilizwe elincane lingakho kube labantu kuthiwa bacaca kodwa bebonakale bebhekise nabanye abantu. Into ebuhlungu kakhulu, uNkulunkulu ngowethu sonke. Engingakucela mina ebantwini bonke labo abeZimbabwe, ilizwe lelo ngabe linikezwe kudabengwa. Udabengwa ekhulume nge-unit because umuntu ongakhuluma ishona khalanga i-English indebele ekhulume nge-unity country wide. Siyekele ukubulalana, sivume ukusolana, sibe leqiniso. Abantu abethu sibatshele iqiniso, izaphu nezani zezaleli lizwe lelo angithi baso zani yodwa. Ungeze umuntu ethi izani yodwa ulamanga aluhlaza tshoko. Sithandane eZimbabwe, singabi le-tribalism, sibe ngabantu abathandanayo sonke nini, sikhuluma indimi zonke ezeZimbabwe. Ukucaca lokho mina ngokwami enhliziyweni ngicela kungabi khona ukubulalana, ngoba bona babantu ababulala abantu vukuselenike. Kusasa bazavuka sebengasakwanisa ukuhamba sebeluphele, sebangasekho lapho abakhona manje abajabula khona bebulala abantu. Ubani kambe ozabe ebagade busuku bonke sebengasakwanisa ukuhamba? Khonokho singakukhohlwa kuyabuya phambili kudalenga i-command eyazakwalayo in the world. Kanti busi ilizwe lelo esitele nge-unit, sithandane, siyeke baleke sibulalana. Then okunye bantu bakithi, ayisongukuthi ngenzanga khona lokhu njengamanje sazondana eZimbabwe khona lapho ngabantu abangafiki i-50 abangafuni ukuthi sithandane. Thina singabantu bani? Sicela amanga ukuthi sikhumbuze abantu abathi amanga. Ilizwe lalelwa yizaphu, izaphu yiphathi yakuqala eZimbabwe, kwabuya izanu. Izaphu ngeka-1960, izanu ngeka-1963. Izipra yini kati eZimbabwe? Izanu la yini kati eZimbabwe?
10 seconds.
Akukhele nabantu abethu iqiniso.
So what Mr. Nkomo was saying is that at the end of the day, you know, ZAPU is a party that is allied to Dumiso Tabengwa, and Dumiso is supposed to be the guy who should actually rule Zimbabwe, because he thinks he fought, and he brought independence and so forth. So he says the unfortunate part of Zimbabwe is there are just a few people who are enjoying the fruits of independence.
Tina mkoma dipa runare. Toko gamchira imuchirongwa. Eho. Tipeyo pfungwa dzenyu. Nau irimo mudariro. Ndeiyo yaita idzamara kunyangarika kwake. Pamwe chete ne kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Imi munoti mkoma di.
Ini ndinoti nyaya mukoma chaja mara inosirisa zvikuru nekuda kwekuti aimira kodzero dzevanhu netungamiri wakanaka kuti vanhu vapinde mutungamiri wakanaka muzimbabwe asi nekuda kwekuti hurumende iri kutonga iyi henge isingade kuti mipati kana kuti zvimwe zvimato zvenyika itonge nehurumende kunze kwewakarwawo ndava saka vakaona vanhu vanomira kodzero dzevanhu vanoona kunge vakubutwa chigaro kana kuti vari kushora zvikuru saka vakangengatiaidzamana vachiita kuti ange achida kuti vanhu vese vaone kuti tikuenda kupi tikubva kupi nenyika yedu yezimbabwe asi nekudaro kuti vakamutsakatisa isisiikwazhinji tisatsakatiswawo ngatimire nesimba kuti tigone kubvuta utungamiri hwakanaka timirire kodzero dzevanhu dzakanaka tikasadisa hurumende iri kutonga iyi tichatsakatiswa takawanda uye nyika yese vazhinji vanenge vachisimudza musoro vachatsakatiswa saka ngatirambei takamira tichidyira kodzero dzevanhu kuti mutemo nebumbiro idzare mutemo rinyanye kushanda muno muzimbabwe mapurisa ari kuedza kutsvaga asi anorambidzwa neivavo matongo zvenyika ivava vanozamutsvaga nekuti ainge ada kuti pandukira mutsvaga nekuti ada kuti pandukira saka mapurisa tinombotaura nemamwe mapurisa muno muzimbabwe achiti isi totogwa nevakuru kunzi ange achipandukira hurumende saka musamutsvagaba saka ndio zvatikunza zvizhinji saka kutonamata mwari kuti dai mwari aita kuti ikaidza mara adhohwe
izwi rekurudziro kana renyaradzo ramungape kune mudzimai wamukoma Itai pamwe chete nemhuri yake
zvanigavapa ndikakuti tikuramba tichivatigadai vangoona rubatsiro kuti vanoitira mhuri idzodzo nevamwe vanobatsira vanetisi tichivanamatirawo isisi kuti dai mwari avaita kuti vadzoke iye varamba zvinamatawo mwari takangoramba takabatana zvoramba mwe mwari achaita kuti vadzoke saka nongova anisimbisa kuti ngatirambei tichinamata mwari nemhuri dzavo dzose
zvakanaka tinotenda mukoma dia
vemeta a
yesamuzva utinda kuti
was basically just giving words of encouragement to the Dzamara family that may the Lord continue to be with them so that Dzamara can be brought back alive.
So I think what we can do is to just take a short break within the next few minutes. It's only about 9 seconds before we take our break. But before that, I'll say to Mr. Vitalis Vengo, and Mr. Charles Nyoni, can you stay on the line? We are going to come back to you.
And as well as one of our listeners who is hanging on the phone, Mr. Wungwe, you stay on the phone. Moramba makati bata.
We wish to say goodbye to our radio listeners as we are now streaming live on www.voazimbabwe.com. And this is Kip Stube in Washington, D.C. Stay tuned.
Ini ndini Praxedes Jeremiah. Toonekana nevateereri vedu veparedhiyo asi tiri kuramba tiripo pa www.voashona.com.